mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevana vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Bato reTransform Zimbabwe rinokurudzira vatungamiri veZimbabwe Electoral Commission kuti vasiye mabasa. Nasi America inochirechedza gore rekutanga kubva zvakaitwa mhirizhonga paparamende pakafa vanhu vashanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1379 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine makumi mapfumbamwe nevaviri 5092. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane gumi nezvipfumbamwe zvine makumi mashanu nevanomwe 219,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mana nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4,147,992. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevashanu 3,161,795. Vabaiwa nhomba yetatu vava chiuru chimwe chete nemakumi mashanu neumwe 1,051. Hurumende inoti inourongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti vari kutungamira sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanofanira kusiya mabasa nekuti vakundikana basa. Izvi zvinotevera mashoko ekuti gore rapera rose ZEC haina vanhu vakawanda yavakanyoresa kuti vavhote musarudzo dza2023. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti dzimwe nguva havasi kukwanisa kunyoresa vanhu nekuti vekuhofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vanenge vasingakwanisi kupa vanhu zvitupa zvinodiwa pakunyoresa uye vachitiwo dzimwe nguva vanenge vasina zvikwanisiro. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaangarivhume.
VaZulu, takafunga kuti tiende kuZEC mushure mekunge ZEC yabudise nhau dzekuti ivo gore ra2021 vakanyoresa bedzi vanhu vanoita 2971 manew voters. Mushure mekunge vapuwe budget re11.6 billion RTGS inova mari inosvika iyo mari inodarike $100 million pagore iroro kuti vanyorese vanhu kuvhota, asi ivo vakanyorese vanhu bedzi vasingasviki zviro zvitatu. Saka izvo zvakatishungurudza kuti taida kundonzwisisa kuti sei paite incompetence kana kusagone basa kwemhando yepamusoro zvakadaro. Tasvika kutambirwa kwedu kwanga kusina kumire zvakanaka zvachose nokuti aingove mapurisa kubve panze pagedhi aive mapurisa pareception yeZEC aive mapurisa anepfuti nokupinde mukati muZEC office takatozodaidzirwe munhu weZEC nemupurisa.
ndiani chere wa maida kuenda kunoona vangarifumi
isu taida kunoona va utoile sly guana chief elections officer atina kwanse kuvaona takango zoona bezi director of public relations leshinzi makomishina vese havapo saka kubati kutambirwa kwedu kwakanga kusikwa kanyanyo onaka kana kunofadza sezvo taitarisira asi vetakazotaura nao havo takazokurukura nenyaya dzitanga tafambira
ndedzipi nyaya dzamakakurukura
tichekutanga tati isusu vanhu vakanyoresa havashoma zeki inofanira kuti ishande sezvo inosungirwa kunzi iite chechipiri ma registration center angori bedzi 70 toti 61 plus 10 which is 71 nyika yese saka iwayo mashoma zvakanyanya zvekuti kuti munhu andonyoresa kuvhota anofanira kufamba nzvimbo yakareba chaizvo kuti asvike nzvimbo yekundoregister ende huyewo tikakurukura nyaya yekuti vanhu vari kushaya interest mumaprocess ezeki ende huye vanhu havasi kuvimba nekutende zeki
mungapa muenzaniso
seizvozvo vanhu vakawanda havasi kutenda kuti vanhu bedzi 2900 vakanyorese kuvhota saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatakurukura navo tichitaura kuti ngazvikurumidzwe ngapaiswe masenders akawanda ekuti vanhu vanyorese kuvhota ivo vakativimbisa kuti iwaya masenda ari kuiswa by February kuti munhu wese agone kunge achikwanisa kunyoresa ari pedo ndo dzimwe dzenyaya dzatakurukura navo
asi kavezeki vanoti vanomboshayawo kazvikwanisiro vangarifumi
pamari chekutanga vatiudza ivo kuti vakareceive kana kuti vakapuwe mari yavo yakakwana kubve kubudget renyika 11.6 billion RTGS saka havana dambudziko remari chechipiri kuwane mari yevanoti outsourcing yevanotsvaga kumadona nevanhu vakasiyana siyana pamaprograms avo ekushambadza kudzi radio nemamwe maprogram avanga vachiita saka mari vari kuwana ende huye chetatu ukapinde paofisi yezeki despite kuti panga pakazare mapurisa anga ane pfuti motokari dzakanga dziripo dzakapakwa mukati ma 4x4 dzakawanda zvekuti zvinoratidza kuti mari iriko and any citizen angada kuenda kundoona ngaandopinda pazeki aone mhando yemota dzakapakwa kuti ndifunge kuti mota idzi dzine munhu umwe naumwe yake kana kuti dzimwe dzacho dzingori mota dzakatengwa saka nyaya yemari hatingadi kuti idambudziko kuzeki nokuti mari vanayo
mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 zvichakadaro makweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akamirira sangano reproject vote 263 anyorera kuZimbabwe Electoral Commission achida kuti apiwe magwaro emazita evanhu vakanyorisa kuvhota ose ari maviri anoti repadande mutande nerebepa mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vanoti chiri kudiwa nesangano reproject vote 263 ndechekuti rikwanise kuverenga kuongorora pamwe nokunzvera zviri mugwaro revavhoti iri maringe nebumbiro remutemo iro rinobvumidza kuti vanoda kunzwisisa vawaniswe gwaro iri nezek ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamafunda
Human Rights Lawyers Mukoma Godfrey Mpanga rakamirira Project Vote 263 wakanyora tsamba musi wa 3 January 3 ndira vachikumbira kuti zeki Zimbabwe Electoral Commission iwapewo magwaro kutsamba electronic voters roll name inonzi print voters roll of the consolidated voters roll yenyika yese vari kuikumbira kuti vamboiona vamboongorero dziri pamutemo dzinotendedzwa neelectoral act yedei muzimbabwe vari kuti vatarise nekuti weproject 263 vanga vakaine mabasa avanga vachiita ekuzama kuti vana vezimbabwe varejiste kuvhota asi pakazouya zeki ichivaudza kuti muzimbabwe makarejista vanhu 2000 something chiri mugore ra2021 ndopa wakaita kakunyita saka varida kutotarisa voters roll redu vari audite zviri pamutemo vangotarisawo kuti zvakamira sei ndizvere zviripo izvi ndinanhu wakadai wakadai saka tsamba imbiyo yakaenda kuZimbabwe Electoral Commission takamirira mhinduro
danho iri rinobatsira chii tichiona kuti Zimbabwe Electoral Commission iri kuburitsa kuzivisa veruzhinji uwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari nhasi
electoral act yedu yezimbabwe inotendedza kukumbira kuwana voters roll hazvina kutanga nhasi kama kuma elections apedzisira kuitwa kana iri ya 2013 kana sikakanganisi kana ya 2018 shuwa pane organization yakakumbira kuwana voters roll in electronic format or in hard copy format in print format ikatopiwa kuti waitewo basa rao waite analysis yao electoral act yedu inotendedza ndozvanyorerwa neproject vote 263 kuti ayo tirikukumbira kuti timutipo voters roll yedu in electronic format neprint format kuti tarise tega to analyze kuti okay tine watakafambidzana watakakumbira kuti watakabatisira kuti waregister kuvota haiso yega organization iyoyo wana wakati wandei pane maorganization wakati wandei wakamobilize vanhu kuti wadini kuti wana waregister kuvota saka regai tione kuti zekisha tinotira kuti kudii.
Kune vamwe vari kupokana neuwandu huri kuziviswa neZimbabwe Electoral Commission kuti ndo vanhu voga vakakwanisa kunyoresa kuvota zvikuru mugore rapfuura ra2021. Zvingaita here kuti masangano akaita sera muri kumirira iri nevamwe ivava vari kupokana neuwandu ihwohwo vaende kumatare edzimhosva?
Aiwa, regezai tisanyanye kumhanya kuenda mberi, regezai tifambe bhijana bhijana nereka nereka pachemanyika tione kuti tite tinzwanane, regezai tione kuti zeki zvatakuita chikumbiro ichi totoziva kuti kumashure uku kune mavhotoso akatombopa vanhu anobhadharwa ende kunokomana nevasikana veproject vote vanana mukoma Alan Chipoi vanana Fanon Dunga vatokumbira nevasikana vavo nevakomana kuti ngatione kuti zvakamira sei danho repamberi richaonekwa kunzi richafamba sei ngatisatange taanyanya kumhanya mberi regai tione tange takumbira zeki tifadze nokuda kuti tifadza zvikanakidza wakomana nevagoma gwete edu nakoma chinopfukurwa nakoma paita saurombe vanasisi vanasisi rasho vasaide kumatare zvikaperera kunyaya dzokunyorerana asi kana zvanetsa matare ndokwatinoenda ndokunoperera nyaya.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday nyanzvi mune zvedzidzo dzinoti gore ra2022 richava gore rakaoma zvikuru munyaya yezvedzidzo munyika, vachiti izvi zvinobva mukuvhiringwa kwakaitwa dzidzo nedenda recovid-19, kuramwa mabasa kwevarayiridzi, vana vechikoro vaibata pamuviri nekurega kuenda kuchikoro kwakaitwa nevana vechikoro. MuNewsday makare, mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vanonzi vatambira zvakabuda musarudzo dzebato ravo idzo dzichiri kukonzera mutauro mubato iri. MuChronicle, sangano reApex Council rinoti hapana kuramwa mabasa kuchaitwa nenhengo dzaro sezvo pane urongwa hwekuita huri kure nehurumende svondo rinouya pasi peNational Joint Negotiating Committee. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Koma vanhu veZANU PF avo tavajaira. Uyo muyuthi uyo ari kutaura uyo nyaya yokuti ZANU PF inamboita musangano pakati pecovid-19 ichiuraya vanhu. ZANU PF yakaita misangano ichirambidza MDC vakabatsira Monzora kutora Harvest House nguva yecovid. Saka izvavari kutaura zvoita hazvijaira nezveZANU PF, vanenge vachitoitirawo kuti vasadzingwe kana kudya kutsigira nhema idzodzodzi. Izvo zviri kukonzera nzara munyika, izvo zviri kukonzera kuti nyika iparare ishaye kana dignity muupenyu hwevanhu. Zvakare ZANU PF zvayakuita izvizvi zvakashata zvisingaiti nyika. Hakuna kwairi kuinda, nyika yainda kumawere zviri pachena, hapana kana munhu angambofungidzira, hapasisina.
Mambwa sei vashamari veStudio 7? Isu tiri wapenyu zvedu, hepi new year.
goreja aingoda kutaura zvambuti aiwa pakati apo pe FIFA bone FIFA dapata kunzwana na buze shaisa tidi zvekushaiswa mutambo kushaiswa bhora zvoda bhora isu zvoda soka atidi kuti mauri asadzingwe aiwa aiwa dapata kunzwana napo nguva iripo vasazvitutumadzawo.
Ah, pastudio tsene namamuri seise vashamara ari ona Raymond wande nevamwewo. Ya, tokutendai nekuti panhau ini ndini Petros Ncube ndiri paBotswana. Ndachikumbirawo kuti hurumende yedu yeZANU PF vambozivawo kuti isusu tiri vanhu vanenge vakapasawo zvikoro bhati hatina zvekuita. Tiri kuno mabasa kuno kunze kwenyika kunoku kwati kushandisa kuti chimbonyikidziyo. Tinokuwa senhapo aiwa. Aiwa, aiwa. Vanana, vanana ngagwa, ngavati true plan. Asi zvine hazvo, 2023 mukomana ari kupinda muoffice, ndatenda.
2023, tinofanira kubuda nouzhinji hwedu. Tondosvika tovhotera vaNelson Chamisa. Nokuti ribature MDC, MDC IT, ndiri kuona zvakanaka. Ndinge toda kuita zvakaita Magret Dongo gore riyere. Zvokuti mavhotsi asati anaonzwa. Obva ati vanhu vangu chisai kuna vamugabe. Saka munzuro uyu ndimuoni shapushapu anenge andoti kuti vanhu vangu isai kuna munangagwa ndozvandiri kuona saka ndetesi ndovhotera vachamisa vapinde panyanga.
Vana veZimbabwe, Zimbabwe ngatibatanei Zimbabwe, tikurire namo Zimbabwe, tina vachamisa Zimbabwe. Vana veZimbabwe, Zimbabwe atibatanei Zimbabwe, tikurire ZANU Zimbabwe, tina vachamisa Zimbabwe.
Ndinokutendai pastudio 7. Vana veZimbabwe atibatanei nevari kunze, tikwanise kudzoka tizorejesta, tipedze nhamo yatitambudza kuti tisangoramba tingomberereka nenyika tisatambudziwa nedzimwe nyika. Tatenda zvangu, ndini Chwanu ndikakapa.
Kwazai muri Zimbabwe, kwazai muri Zimbabwe. Haina hangu ndaungotaura zvamwandiri ndakarerekera pagogwe namangwe South apa. Handira kutaura zvamwa ndakataura nenyaya yechanda. Handira kuti tese tipepuke magogwe tofangawo tarisa munhu wokuvhotera. Hatimbodi kana fani zvokuti toti tutavhotera munhu obva aiita zvake zvokuita zvemagirlfriend otama kana nemusha wake. Zvatakamuvhoterera hachaiti. Chanda out office. Tokuda vanhu neshanduko this time. Tokuda vanhu vakamutsa panyaya yebasa. Hatisikuda vanhu kuti tikavhotera taparadza imba yake. Hatisikuda vanhu vetaipi iyoyo gore rinotevera. Tofanga kutozoongorora izvozvo. Presidential inputs hatisikuida kana kuiona futi. Pondo imwe iri kutotitambudza kuarea kwedu iyoyo. Vanonyepera kuti vanotida bhata vasikuda kutishandisa vanhu. ZANU PF pasi.
Makadiko vashamarari vestudio 7. Aiwa isu kwatiri tinofara tiri kuno kuSouth Africa kwatakapotera tichitiza nhamo yatinokonzereswa iyi nevanhu veZANU PF avo. Vanhu veZANU PF vatitambudza. Asi mashoko angu ndinoti vamunangabwa vakundikana sezvo ZANU PF zvaisingadi kubva pachigaro zvava zvakadii vambopawo vachiwenga. Timboonawo kuti pamwe vachiwenga vangachinja zvimwe. Vambotiitirawo zvavanogonawo vachiwenga. Vamunangagwa vakundikana. Dei vanga vachikanda svimbo pasi nokuti zvakunda izvi. Vapiwo vachiwenga kuda pamwe vangaita zvinani. Pamwe tingadzokawo kumusha tisiye zvemuSouth Africa izvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano reZimbabwe National Soccer Supporters Association rinoti raisa chikumbiro kuhurumende chekuti ribatsirwe nemari yekuti nhengo dzaro dziende kunokuruzira maWarriors kumakwikwi eAFCON 2021 kuCameroon. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru wetsangano iri vaJoseph Mutau
Vanoti, Zimbabwe iri kudarutsigiro rwakasimba murwendo rwayo rweAfcon 2021 urwo iri mugungano rimwe chete ne Guinea, Malawi ne Senegal. Vamuchau, vanoti vaiisa chikumbiro kuhurumende chekuti ibatsire dzimwe nhengo dzavo nemari yekuenda kuCameroon kuAfcon kunopa rutsigiro kumaWarriors. Vamuchau, vanoti vakaita musangano nevamwe vakuru veSports and Recreation Commission avo vakavavimbisa kuti vari kukwidza chemo ichi kuhurumende.
Asi vakati vimbisa vakati vachamira mira kuti pange pachine paine vatsigiriwo vachasvikawo vakamirirawo chi vakamirira chikwata chedu chemaWarriors.
Mukuru wekumahofisi yeSRC vaSebastian Garikai vanoti vakasvitsa chitemo chevatsigiri venhabvu ava kuhurumende asi vakamirira mhinduro. Studio 7 yakundikana kubata bazi rezvemitambo kuti tinzwe kana hurumende ine zvaichabatsira nazvo vatsigiri vechikwata chenyika. VaGarikai vanoti vari kufara kuti maWarriors akasvika zvakanaka kuCameroon vachiti chinangwa chavo chikuru ndechekuona kuti chikwata chenyika ichi chawana zvese zvachinoda. Vamutau vanoti veSRC vakatendera kuti vatsvagewo dzimwe nzira dzekutsvaga nadzo mari kuitira kuti vateveri veMaWarriors ava vabudirire kuenda kuCameroon uku.
Vanogona kunge vachidawo kubatsira vatsigiri veMaWarriors kuti vaende kuCameroon. Vakati aiwa tinozvitsigira. Uye zvakare tinotsigirawo kuti izvo avo vanogona kuenda kuCameroon vachishandisa mari dzavo vange vachienda vachinotsigira maWarriors.
Asi nguva iri kufamba pasati pave nechakabatana murwendo urwu sezvo mutambo weZimbabwe wekutanga uriko nemuvhuro apo maWarriors ari kusangana neSenegal. Makore apfuura vateveri veMaWarriors vanga vachibhadharirwa mari neZifa kuenda kumakundano aya, asi pari zvino hapana vatungamiri veZifa zvitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravaFeuton Kamambo neSRC. Kudzingwa uku hakuna kufadza FIFA iyo yakatara musi wa3 ndira semusi unofanirwa kunge SRC yadzora bhodhi reZifa iri pabasa. Zuva iri rakapfuura SRC ichiti haisi kudzora bhodhi reZifa. Nhabvu muZimbabwe yatarisana nekudzingwa munhabvu yepasi rose sezvo FIFA iri kutorera Zimbabwe matano akaomarara. Murwendo rwekupedzisira kuAfcon kuEgypt pakaita kunyunyuta kukuru mushure mekunge ZIFA yakabhadharira vateveri venhabvu vakawandisa kuenda kumakundano aya panguva iyo vatambi vaive vasina kubhadharwa mari dzavo. Chikwata chemaWarriors chakabudirira kashanu kuenda kumakundano aya muna 2004, 2006, 2017, 2019 na iko zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Papera gore kubva zvakapinda nechisimba muparamende yeAmerica, vatsigiri vevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiedza kumisa chirongwa chekuti vaJoe Biden vaitwe mutungamiri weAmerica. Musi wa 6 ndira gore rapera vatsigiri vavaTrump vakaita mhirizhonga paCapitol Hill pakafa vanhu vashanu. Nhasi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kutaura pamusoro pechiitiko ichi, asi vaTrump vanoti havasi kutaura pamusoro pezuva iri nhasi. Kusvika pari zvino mapurisa akasunga vatsigiri vavaTrump vakakonzera mhirizhonga iyi vanopfuura mazana manomwe. Tabata nyanzvi mune zvamatongerwo enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zviri kutarisirwa nhasi maererano nezuva iri.
Mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill mugore rapfuura musi waJanuary 6 inotarisirwa kuti icharangarirwa pazuva ranhasi January 6, 2022. Kunyanya kurangarira avo vakatsakatika mu mirizhonga yakaitika iyi. Tinoona kuti mukuru wenyika va Biden nomutevedzeri wavo vanotarisirwa kuti vachange vachitungamirira nekutaura pamusoro pemhirizhonga iyi. Tinotarisirawo izvo kuti vatungamiriri Congress ichange ichitonderawo zuva iri pamwe chete nenyika yose, nokuti chiitiko ichi chunhu chakaafekta magariro emuAmerica, mafungiro evanhu maererano ne upenyu hwemuAmerica zvichienderana nedemokrasi yenyika, kuti vanhu vakava nepfungwa itsva kuti zvinhu zvakadai zvingaitika muAmerica here.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kutaura pamusoro pezuva iri here, uye munofunga kuti zvimwe zvavachataura pamusoro pazvo ndezvipi?
Tinotarisirawo izvo kuti mukuru wenyika vaBiden zvavachange vachitaura pamusoro pazvo zvinova zvinonge zvichirerekera mukubatana kwenyika yeAmerica, vanhu vese veAmerica, zvisinei kuti bato rako ndezvipi. I think vanenge vachinyanya kuda kusimudzira kubatana nokurespect my elections munyika. Tinonzwa izvo kuti vaBiden vachava vachataura pamusoro pe aimbova mutungamiriri wenyika vaDonald Trump maererano nezvavanoita zvinova zvokuda kudzosera nyika kumashure. Pamwe chete I think pakutaura kwava Biden ichavawo nguva yokuti vakurudzire vanhu kuti vazvichengetedze muchirwere chadai kunetsa ichi cheCovid, vachienkareja vanhu kukumikidza vanhu kuti vavaccinatewe.
Nezuro chitatu, Attorney General Merrick Garland vakataurawo pamusoro pezuva ranhasi. Chii chamakabata pane zvavakataura?
Gurukota rezvemutemo Attorney General Garland vataura ivo vachiti bato ravanotungamirira kana bato rehurumende ravanotungamirira zvejustice iri vachange vachiongorora nyaya dzose dzezvakaitika. Munhu wese akapara mhosva akatyora mutemo achava achiongororwa kana kuinvestigatewa. Vanotaura ivo kuti department yavo ichatevera mutemo kusvika kumagumo, vachitevera mafacts anenge achiitwa presented.
Komiti yeparamende yeAmerica yakaumbwa kuti iferefete zvakaitika pazuva iri. Yasvika papi neongororo yaro?
Komiti yeparamende yakaumbwa iyo inonzi iyo January 6 committee kuti iongorore kuti zvakambofamba sei kuti zvinhu zvakadai zviitike. Ichiri kungoita basa rayo, ine vamwe vangavari padhuze nenyaya iyi vayakakwanisa kutaura navo. Kune vamwe vayakadaidza kuti vauye kuzopa chapupu umbovo hwavo nemaziviro avaiita kuti nyaya iyi yakafambiswa sei. Vamwe vakaramba vakaita sana Steve Bannon, uyo angari nengo yaisapota vaTrump.
VaTrump vanoti pamusoro pezuva ranhasi?
VaTrump vanobuda ivo vachiramba vachinyunyuta vachiti ivo komiti iyi yakafomwa kuti iongorore maitikiro enyaya iyi, vari kubuda vachidismisa vachiti iyi komiti ndema Democrats awo anenge achida kuti angova anova rigira pasi
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevana vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Bato reTransform Zimbabwe rinokurudzira vatungamiri veZimbabwe Electoral Commission kuti vasiye mabasa. Nasi America inocherechedza gore rekutanga kubva zvakaitwa mirishonga paparamende pakafa vanhu vashanu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.